This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 27 2014.
Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nhengo dzeMDCT dzinorohwa zvakaipisisa nemapurisa zvitevera kuratidzira kwadzaita muHarare.
Bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rinoti harisi kuzotinhira vachena mugungwa richitevedzera zvakaitwa neZimbabwe munyaya yekuendesa upfumi kuvatema ichitandanisa vachena.
Tichaverenga tsamba dzenyu, nekudaro rambai makateerera.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT raramba mashoko yekuti midziyo yaro inosanganisira dzimotokari pamwe nemba yemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai zvingangotengeswa kuitira kuti paunganidzwe mari dzekubhadhara vashandi 13 vanonzi vakaburiswa mabasa zvisina kutsarukana muna 2010. Izvo zvinonzi zvinotevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro muna Chikunguru gore rino, iro rinonzi rakatonga kuti vashandi ava vabhadharwe mari dzavo. Asi mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora avatenda kuti kune vashandi vakamiswa mabasa vasati vabhadharwa mari dzavo, vanoti bato ravo raonesana nemagweta ari kumirira vashandi ava eManasse and Manasse Legal Practitioners kuti kusabhadharwa kwevashandi ava kwakakonzerwa nevakabuda mubato iri vaive munyori mukuru vatendai biti pamwe nevaive mutevedzeri wemubato wehomwe vaElton Mangoma. Avo vavati vakatakura mafaira enyaya dzevashandi ava pavakabuda mubato. Bepanhau reHerald rinoti midziyo inogona kutengeswa inosanganisira imba yavatsvangirai yekuStrathaven muHarare, imba iri kwaseke kuchitungwiza pamwe nedzimotokari 62 dzebato iri. Studio 7 yakundikana kubata magweta eManasse and Manasse sezvo nhare dzavo dzanga dzichingorira dzisingadairwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Hongu takuziva iko zvino kuti kune vashandi vanenge 10 vakanga vari kuMDC vakadzingwa basa kuMDC ikoko vakazoenda kuprime minister's office, asi vashandi ava vakatandaniswa basa nanatendai biti nanamangoma vakazama kutaurirana nanatendai biti ivavo kuti vapihwe mari yavo vatsvangirai vanga vasinei nezvevashandi. Saka vashandi ivavo vakabva vadzingwa vakanyima mari yavo. Vabiki vakaenda kukoti vachida kumirira bato redu reMDC uyezve vachida kuzvimirira ivo pachavo, asi pavakabuda muMDC vakabva vatora mafaira iwayo vakanotaurira vachimaya zvakare kuti vamhangare nyaya yavo vanotora midziyo yeMDC, asi vashandi ava vakaramba. Saka nyaya iripo ndeyekuti isu seMDC hatimbodi kuona kuti kune vashandi vasingabhadharwi mari yavo. Saka pari zvino tiri mushishe kuti tione kuti kana vashandi ava vaine mari dzavo dzisina kubhadharwa nanatendai biti vange vachibhadharwa, asi vabvuma kuti havasi kuzotora midziyo yeMDC nokuti MDC haisiri iyo ine chikwereti navo. Vane chikwereti navo ndevanatendai biti.
Nguva iyoyo vaviri ava vakanga vakamirira MDC, chii chinozoita kuti MDC isawanikwa ine mhosva nhasi?
Chakaitika ndechokuti vashandi ava vadzingwa nanatendai biti pamwe chete nanamangoma vatsvangirai vakazokwanisa kuti vashandi vanoshanda kuprime minister's office vari vashandi vehurumende, ikoko vakabhadharwa, hakuna chichembo chiriko, hapana chakakanganisika chiripo. Saka nyaya ipo ndeyekuti vashandi ava havana chipomerwa chavainacho kuna vatsvangirai.
Saka munotarisira kuvapa mari dzavo idzirini sebato zvamati imi hakuna mudziyo iri kutorwa?
Nyaya iripo ndeyekuti tichinge taona kuti mari dzavo dzakamira sei uye zvitsinde tapiwa mafailers acho kubva kuna Natenda Ibiti ndo patinoona kuti bato redu rine chikwereti navo here asi mutemo wedu ndeye kuti kana paine mushandi asina kubhadharwa tinoda kubhadhara mushandi iyeye tozopedzerana naNatenda Ibiti asi tagadzisa vashandi ava nekuti vanhu vane dzimhuri dzavo vane vana vavo vanenge vachienda kuchikoro saka tofanira kupadzisa ipapo kana vakakanganisirwa vakakanganisirwa asi tina kuti tivabatsire chatiri kuramba ndechekuti vatsvangirai vane chekuita nazvo asi magweta evashandi ivava nesu tiri kuvirirana kuti vanhu ava vakakanganisirwa naNatenda Ibiti havana masawo yavakatorerwa kana kuti yavakakanganisirwa navatsvangirai.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaDouglas Muonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Tatadza kubata vabiti kuti tinzwe divi ravo, asi tabata vamangoma avanonzi vaishanda navabiti panyaya iyi avo vari kupokana navaMuonzora.
Chekutanga ndechekuti kana dai maverenga nyaya yacho iri kutaurwa, vashandi vakamiswa basa gore ra2010. Saka vaMuonzora vengo vasati vamutending committee, saka wangakodaro vasinganyatozivi kuti chii chakaitora nzvimbo. Chechipiri ndechekuti vashandi ava vakamiswa basa navatsvangirai. Havana kumiswa basa zviri pamutemo zvotinosiita zvekuti tinogara pa inonzi Finance and Admin Committee. Saka iwo vanonyatsoziva vashandi kuti munhu akatimisa basa harizi bato reMDC asi kuti ndaatsvangirai waiita zvavo zvemusoro wavo zvisina kutaurirana nevamwe vanhu. Ndosaka vaakuenda vachiti vatsvangirai varimuwo munyaya imomo. Saka kuti vashandi vakamiswa basa, toziva kuti vakamiswa basa, vakamiswa navatsvangirai zviri pamutemo. Ende vamwe wacho vashandi vakanga vamiswa basa naivo vakazogumisira vaita employee kuPrime Minister's Office. Saka voshaya kuti uku vanenge vambomiswa basa, uchinzi hamuite, uku wozonzi munoita, kuti zvinenge zvichimbofamba sei.
Ko, panyaya yekunzi makatakura mafaira enyaya dzevashandi ivava?
Kunenge kuri kunyepa. Aruda kuedza kutaura kuti iwo ndiwo vakasara vari mubato. Isu chatinoziva ndechekuti takadzinga iwo takavamisa basa iwo vaMuonzora navatsvangirai nevamwe vavo tikazoita tribunal yakadzinga vatsvangirai. Saka kana munhu achiti vanhu vakatakura mafaira, mafaira acho anonge achitakurwa achinzi bato racho nderani. Saka hatidi kupindira nyaya inenge isiri iyo. Nyaya inenge iri kumagweta, inenge iri kumacourt. Saka zvese zvinenge zvichida kuzikanwa zvinenge zviriko kumacourt iko.
Imi zvamati ndimi muchiri mubato reMDC, zvii zvamuri kuita kuti motokari idzo dzisatorwa nematare?
Kana munhu uine chikwereti unofanira kugadzirisa kuti nyaya dzako dzifambe zvakanaka. Haungangoti ini zvangu handidi kuti zvitorwe, asi kana zvinhu zvinenge zvabuda pamutemo usingadi kuzvitedzera. Saka kuvhara nyaya kuita kunge taita zvinhu zvinoita kuti zvataurwa nedare waone kuti aiwa chiregera ichitseketudzai nepapa nekuti pane zvinenge zvagadziriswa.
Saka matseketudzana kusvika papi nevashandi ivava?
Izvozvo tichiri kumbotaurirana kuti tione kuti nyaya yacho inosvika kupi.
Vanga vari vaimbova mutevedzeri wemubato humwe muMDCT vaElton Mangoma vari parunare muHarare neStudio 7.
Nengo dzeparamende dzeMDCT mbiri pamwe chete nemutori wenhau anoshanda akazvimirira vambochengetedzwa nemapurisa muHarare nhasi zvitevera kuratidzira kwaitwa nevechidiki vebato iri vachiti vanoda mabasa kubva kuhurumende. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vebato reMDCT vanga vachidarika mazana matatu vaungana mudhorobha muHarare nhasi vachiratidzira vachimba vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana vachiti vanoda kuti hurumende ivape mabasa. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi tinoda mabasa edu, uye kuratidzira uku kunouyawo apo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vari kutadza kuzadzisa zvavakavimbisa pamberi pesarudzo dzegore rapera kuti hurumende yavo ichagadzira mabasa anodarika mamiriyoni maviri. Panze pedare reparamende Mapurisa anga kapakatira zvombo amhanyisana nevaratidziri ava avo vanga vachida kusiya gwaro ravo renyunyuto kuparamende zvapedzisira zvaita kuti varatidziri vatadze kusvitsa gwaro iri. Varatidziri ava vaona kuti mapurisa anga ovaita kanyama kanyama vatemawo mamwe mapurisa nematombo uye mumwe mupurisa adhumwa nemotokari achimhanyisa varatidziri ava. Pane varatidziri vakuvarawo muchiitiko ichi avo vazotakurwa neamburenzi. Nhengo yeboka revechidiki muMDCT uye vanga vari mumwe wevaratidziri ava valove more chinoputsa vati nhengo dzeparamende dzebato ravo dzinoti vaJames Maridadi vanomirira Mabvuku pamwe navaEric Murai vanomirira Highfield vasungwa.
Mapurisa arwisa zvine chisimba vanhu vanga vachitatidzira murunyararo vanosanganisira vamiririri veparamende vaJames Maridadi pamwe chete namumwe mumiriri weparamende vamurai vanova zvakare chairperson weHarare Province. Mune zvaitika izvozvo zvakare vatora zvakare mutauriri weMDC Youth Assembly vaClifford Clutchwayo pamwe chete nachairperson weYouth Assembly weHarare Province vaShakespeare Mukoi vaAlbert Chidhakwa member yeprovinsi yeHarare Youth Assembly pamwe chete nevamwe vaviri vatataziya masita avo. Tinofungidzira kuti vatorwa vacho vamwe vacho vakuvara nekuti vanga vachirohwa zvakaipisisa.
Vachinoputsa vatiwo pane mutori wenhau Anderson Manyere pamwe nemutauriri weboka revechidiki muMDCT vaClifford Hlachwayo vasungwawo zvakare muchiitiko ichi. Vashora mapurisa nekushandisa simba rakanyanyisa pamwe nekuvarambidza kuratidzira zvisina mhirizhonga vachiti uku kutyora bumbiro idzva remiteme yenyika.
Mashandisirwo ari kutova chisimba anoratidza kuti hurumende yava Mugabe hainei nekuteedzera constitution yenyika. Hurumende yava Mugabe hainei nekuchengetedza makodzero dzevanhu dzingazi muchirungu human rights.
Vasungwa ava vazoburitswa tisati aenda pamhepo asi hatina kukwanisa kuziva kuti vamwe vanga vasungwa vaburitswa here uye kuti vangani. Zvichakadai sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vadewa mavhinga vashora zvaitwa nemapurisa vachiti zvinoita kuti munyika musave neutongi hwejekerere.
Zvinongotaridza pachena kuti zvinhu zviya zvafumuka zvava kuzivikanwa kuti pane pachinzi hurumende yava kuti tava kutevedzera kodzero dzevanhu tava nebumbiro idzva remutemo manyepo chokwadi chaakubuda iko zvino nekuti pasi pebumbiro idzva remutemo vanhu vane kodzero yekuratidzira yekutaridza shungu dzavo dzekuti vana vadiki vechidiki vanoda mabasa. Iko zvino nyika yedu yaondongwa vanhu vari kuba kune huori zvese izvi zvinofanira kuzvigadziriswe asi hurumende iri kutonga vanhu nedemo ndodambudziko riripo.
Vamavhinga vakurudzirawo nyika dziri mubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica SADC kuti dzitsiure vaMugabe panyaya yemhirizhonga yavatinogona kuzotekeshera mudunhu rese. VaMugabe ndivo vave sachigaro wesangano reSADC zvichitevera musangano wesangano iri wakaitirwa kuVictoria Falls svondo rapera.
SADC ine dambudziko rekuti haina meno, haikwanisi kuti itaure chokwadi nekuti kana zviro kwazvo vanhu vakashinga kuti kune kodzero dzevanhu dziriko, SADC nyika dzose dzinofanira kuti dzitaurire vaMugabe kuti vabate mapurisa avo aregedze kurova vanhu. Mapurisa azive kuti vanhu vane kodzero.
Dzimwe nhengo dzeMDCT nomwe kusanganisira nhengo yeparamende amaironi yabunjira vari muusungwa zvitevera kusungwa kwavakaitwa nechipiri svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza kufamba zvakanaka kwevanhu pamwe nedzimotokari muHarare. Mutongi wedare akanga ati nechishanu vasungwa ava vabhadhare mari yechibatiso inoita mazana matatu emadhora pamunhu asi hurumende yakashandisa chikamu che121 chemutemo wecriminal procedure and evidence act uyo unosungira kuti vasungwa ava vagare mutirongo kwemazuva manomwe apa nyaya yehurumende inenge ichinzwikwa mudare. Hurumende ikatadza kuita izvi vasungwa ava vanobva vaburitswa. Zvichakadai vechidiki veMDCT vanoti vacharamba vachiratidzira kudzamara hurumende yava pamabasa. Hurumende inoti vanhu vasingashande munyika zvikamu gumi nechimwe kubva muzana asi dzimwe munyanzvi munyaya dzezveupfumi kusanganisira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vanoti vanhu vasingashande munyika vanokwana zvikamu makumi masere kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tereri munokwanisa kuti bata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz shortwave. Tombo tarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rembatanidzwa wenyika dzepasi rose United Nations rinoti kuurayiwa kwevanhu vakawanda kuri kuramba kuchenderera mberi muhondo yemusiria. United Nations inoti izvi zviri kuitika panguva iyo uwandu hwevanhu vekunze vari kurwisa munyika iyi huri kuwanda, pamwe nekuwandawo kwemasimba evanhu vanoita zvakapfurikidza mwero. Tsvagiridzo yakaitwa neUnited Nations inoburitsa pachena kuti kurwisana kuri muSyria kuri kuvhiringidzawo kugadzikana kwematunhu emunyika iyi sezvo mhirizhonga iri kuitika yakanyanya.
Israel neHamas dziri kuti dzose dzakakunda muhondo yemazuva makumi mashanu muGaza panguva yechibvumirano chokumisa kurwisana chatanga nhasi. Mutauriri wemutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu, Leran Dan, anoti mwena yanga ichishandiswa neHamas kurwisa Israel yakaparadzwa yose. Uko Hamas inoti yakauraya mauto makumi matanhatu nemana emuIsrael muhondo iye. Uhuwandu wakanyanyisa weIsrael kurasikirwa nemauto ayo kubva muna 2006. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nezana vemuPalestine vakaurayiwa nemauto emuIsrael apa airwisa nemuchadenga munguva yehondo iye.
Mushandi wezveutano musangano reWorld Health Organization akabatwa neEbola muWest Africa asvika muGermany umo ari kutarisirwa kurapwa. Chizvarwa chemuSenegal chatakurwa nhasi kuendeswa kuHamburg mushure mekubatwa neEbola apo chaishanda mumba inoongororwa nezvechirwere ichi muguta reKailahan.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Munyori mukuru webato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress vaGwede Mantashe vanoti havasi kuzotinira vachena vemunyika yavo mugungwa vachiteera zvakaitwa neZimbabwe munyaya yekuendesa upfumi kuvatema ichitandanisa vachena. VaMantashe vanga vachipindura mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuChina nezuro ekuti South Africa iri kudzorera nyika dzemuAfrica kumashure nenyaya yekutadza kutorera vachena upfumi ichihuendesa kuvatema. Bepanaure Herald rinoti vamugabe vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nevamiriri venyika dzemuAfrica vari muChina. Vamugabe vari kushanya kuChina kwemazuva mashanu kutanga nemusi wesvondo. Vamugabe vanonzi vakatiwo South Africa ikaita zvekuendesa upfumi kuvatema zvichazobatsira vatema vakawanda vemuAfrica. Asi vachitaura neStudio 7 vaMantashe vati South Africa ine mitemo negwara rayo rekutora kwete zviri kuitwa neZimbabwe. Nyaya vamugabe yekutora minda nemakambani zvine chisimba inonzi nevamwe ndiyo iri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mutauriro vaZuma vaMark Maharaj varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanoda kutanga kuona vaona gwaro remashoko anonzi akataurwa navamugabe aya. Hatina kukwanisa kubata mutauriro vamugabe vaGeorge Charamba kuti tinzwewo minduro yavo. Tabata nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaBlessing Vava tikavabvunza nezvemashoko avamugabe.
Mashoko avamugabe anokatsikamadza zvikuru nekuti vari kuda kuti hurumende yeSouth Africa iite zvavakaitawo vamugabe zvekubvuta mapurazi vanga vasina urongwa hwakanaka. Zvakazoita zvekuti ikonomi yeZimbabwe nopfumi hweZimbabwe hure unoenda parumananzombe. Asi South Africa inyika inoziva zvairi kuda katara nhoroondo kana kuti history yenyika iyi. Vane urongwa hwavo hunonzi Freedom Charter hwakanyorwa 1912. Pavakataura ivo kuti upfumi hwevanhu vatema, upfumi hwenyika hunofanirwa kuti hugoveranwe kune vagari vese muSouth Africa zvisinei nerudzi. Asi muSouth Africa vanhu vakachingwarei havana kuita savamugabe vanoita zvinhu zvavo vasina kugara pasi, vasina kuita urongwa hunenge hwakanakira nyika yavo. Tatarisazve pakaita sarudzo dzemusouth Africa gore rineri, ANC nemamwe mapato ari muSouth Africa aitotaurawo nyaya dzekuti upfumi hunofanirwa kuenda kune avo vasina kuwana upfumi. Uyezve nyaya iyo inyaya yagara ichingotaurwa South Africa, asi zvinoimba kuti vane urongwa hwakanaka, havasi kuda kuteedzera urongwa hwakaita navamugabe hwekumbunyikidza vamwe, hwekurova vamwe, vachidzinga vanhu mapurazi vachiita zvakadaro zvisina kunaka. Zvinoita kuti ikonomi yedu isafambi mune zvakanaka.
Asi munoona izvi zvichikanganisa here ukama pakati peZimbabwe nehurumende yeSouth Africa?
Hazvingambotadzi kukanganisa ukama, asi chinonyanyokatyamadza ndechekuti vamugabe vanomirira kuti vaende kumutaura zvinhu zvakadaro vari kunyika dziri kure. Asi tinoziva isu mugarisana kwedu sevanhu vatema, muvakidzani wako ndiye unotaurira zvinenge zviri kunetsa uyezve ndiye unorayira. Asi haurayiri waenda kunotaura neari kugara kune imwe nyika. Dei vamugabe vanga vachirevesa mumashoko avaitaura, ndo nhaurirano yavangade vakaita navaZuma pavakasanganawo paSADC, uyezve ndo imwe yenyaya dzavaifanirwa kuti vazeye nemamwe matungamiriri veSADC, kwete kuzongomirira kuti vaenda vanonakirwa nemari yavapiwa kuChina votanga kutaura mashoko anenge asina kumira zvakanaka, anoita kuti ukama hwedu nenyika yeSouth Africa huve hunenge husina kumira zvakanaka. Ini tikatarisa nhoroondo yedu yeZimbabwe, nyika yedu inoi tangatifambidzana nenyika yeSouth Africa zvakanaka, uyezve vane roo yavakatamba kana kuti vane urongwa hwavakaitawo kuti nyika yedu isave yaenda pacrisis pakazoti pave neinclusive government makore mashanu apfuura.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava vachitaura vari parunare muHarare.
Kambani yeNational Railways of Zimbabwe iri kukurudzirwa kuti imbomisa kushandisa zvitima zvayo zvinotakura vanhu kudzamara zvinodiwa kugadziriswa zvaitwa. Zvichitevera kubheuka kwechitima chaive nevanhu nemugovera chaibva kuulawayo chichienda kuHarare, sachigaro webhodhi reNRZ vaAlvord Mabena vanoti zviri nani kuti pari zvino kumbomisa kushandiswa zvitima izvi sezvo zviri kukonzera njodzi muupenyu hwevanhu.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kuratidzira nekusungwa kwaitwa nhengo dzeMDCT idzo dzarohwa zvakaipisisa nemapurisa.
Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika, munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano inoti kana munhu achinga abata chirwere cheibhola anotanga kudziya muviri pamwe nekubuda ropa. Asi nyanzvi iyi inoti izvi hazvirevi kuti munhu wese anenge achidziya muviri anenge abatwa nechirwere ichi. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association Dr. Douglas Gwatidzo vanoti kana munhu achinga afungidzira kuti abatwa nechirwere ichi anofanirwa kuona chiremba. Mashoko avaGwatidzo anotevera mashoko emumwe muteereri weStudio 7 Justice Chinoda uyo akakumbira kuti Studio 7 iite chirongwa chinonyatsoudza vanhu zvakakwana kuitira kuti vazive zvinoita munhu kana achinga abatwa nechirwere cheEbola. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naDr. Gwatidzo pamusoro pezviratidzo zvemunhu anenge abatwa neEbola.
Mazira angaita munhu kuti abata chirwere cheEbola ndechekuti anongotanga kudziya mwiri. Anotanga kudziya mwiri, otanga kungobuda ropa nepese pese. Zvisina tsarukano mumhino, mukamwa nedzimwe dzimwe dzakadero. Uyezve anenge achitemwa nemusoro achinzwa nyama dzese kurwadza. Kana vadero zviri nani kuti waenda kunoongororwa kuzvipatara kuti uitwe matesi ekuona kuti haungadaro wabatwa nechirwere ichochi here. Asi hazvirevi kuti munhu wese anenge angoita izvozvo abva aita chirwere. Kungonoongororwa chete. Kana zvazoprovha manje kuti munhu abata chirwere ndopanozoti munhu ane chirwere. Asi munhu wega wega anenge achisangana nemunhu iyeye anenge akusungirwa kuti achitora matanho ekuti iyewo haazobatiri chirwere chacho. Matanho acho anosanganisira kusagumana neatoti mabhodhi fluids akaita semate, mvura yatinorasa kuchimbuzi yesvina yacho, zvese izvozvo zvaufanira kugumana nazvo. Nokuti kana wagumana neizvozvo unogona kubatira chirwere.
Saka munhu angazvidzivirira sei? Tichitarisa vakawanda tinoona vanoenda kunzvimbo dzeikoko kunana Nigeria nekumwewo kunana West Africa ko vanoenda kunoita zvekunamata nezvinhu zvakadaro, vangazvidzivirire sei?
Chokutanga-tanga kana zvichiita, kana kuri kuti munhu wanga wachida kuenda ikoko zvekungoshanyawa kuti ndikuenda kuhoridhei, inini ndinokurudzira kuti kana iri horidhei yacho ngaigare. Nekuti kusasana hakukoshe kudarika upenyu hwemunhu. Ndochokutanga ichocho. Asi kana zvazoitawo sezvineiwo kuti haukwanisi kuregera kuenda ikoko, kuda pane zvakakosha zvaunofanira kufambira ikoko zvakaita maemergency business commitments. Uyezve kana uri vanoshanda nezveutano vaivo vanogona kutumwa ikoko kuti unoshanda uchiona kuti zviri kufamba sei. Chekutanga-tanga ndechekuona kuti hautombofaniri kugumana nemunhu wausingazive kuti anorwara here kana kuti haasi kurwara. Ende kugumana kwacho kunosanganisira kana kugumana nemate kana zvekusangana pabonde nemunhu akadero hazvausenderwi nekuti zvese izvo zvenzira dzekutora zvevere.
Dr. Douglas Gwatidzo ndo munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association vanga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amatitumira. Tsamba yekutanga yabva kuna Anna Makusha ari kuMpumalanga kuSouth Africa. Munyori anoti makadi mese vashamarari veStudio 7 ndinoti basa muri kuita kwazvo uye munotiudza zvinoitika kune dzimwe nyika especially Zimbabwe nyika yedu. Musina divi ramakarerekera, ndinoti pamberi nekutaura chokwadi.
Pamberi nebasa hama dzinodiwa, ndinoitwa fungai ndiri kumasvingo.
Pane mumwewo muteereri anoti pane nyaya yomunhu akabatwa nepangolin akanzi 9 years mujeri kuZimbabwe nezuro. Nyaya iyi yandirwadza zvikuru, pamwe anga asingazivi. Munyori haana kutaura zita rake.
Mukoma James Taruvinga vari kuBorodhero vanoti tazvitadza zveZimbabwe. Ndiri kutadza kuziva kuti vakuru ava vari kuda kutambudza magenerations mangane evanhu. Mukoma Blessing, taomerwa isu ndo paunonzwa mumwe munhu achitaura zvemacoins. Munoziva kuti kana zvinhu zvakanaka zvemacoins hazvina basa.
Jonga upenyu hwakaoma, werenga yangu SMS ndi anywhere kahayo kumarondera.
Aiva vateereri, tinotenda zvikuru netsamba mbozha dzamatumira, tichiti rambai muchitumira kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Nhengo dzeMDCT dzinorohwa zvakaipisisa nemapurisa zvitevera kuratidzira kwadzaita muHarare.
Bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rinoti harisi kuzotinhira vachena mugungwa richitevedzera zvakaitwa neZimbabwe munyaya yekuendesa upfumi kuvatema ichitandanisa vachena. Tava tashukwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia mina Sandra Nyera na Chris Kandemiri.